Tichitanga ne Hispanic Caucus ichasangana na Mai Kamala Harris. This is a demographic ya tikati inogona kuinfluenza kuti acha wina kutungamiri wenyika ndiani. Nekuti vane ma states avanenge wakati wandei. Tikatarisawo ku Florida kuya kuya kwagara kuchinetsa and Mai Kamala Harris vanogona kukunda. Kana wari kukampaina vachitaura ne Hispanic Caucus, wari kutarisira uyu nyaya yekuti ma Hispanic voters vanogona influenza ma number of seats achawinwa nema Democrats ku Senate neku House. Zvinova zvakakosha nekuti Mai Kamala Harris wakawina utungamiri wenyika. Vanenge vachida kuti House ne Senate izopase zvinhu zvavanenge vachida. And so they need kuti vawine both House ne Senate. Ndo pari kupinda nyaya ye Hispanic Caucus maonero angu inini.
Apo pakajeka. Tiri kunzwa kuti va Trump nasi vanenge vari muNew York. Dunhu iri rakamirawo sei?
Dunhu reNew York riri kunakidza. Munhu anogona kungoti Trump waenderei kuNew York aitovari. And zveshuwawo New York iri state pachayo yagara yakarerukira kumaDemocrats. Senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris kumita Hispanic Caucus inonga iri nyaya yemaSenate nemaHouse seats. Ndo zviri kungoenderana na wa Trump kuenda kunyonda kuNew York.
Titarisewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa musarudzo idzi. Nezviro takanzwa kuti shoropodzwawo nyaya yokushaiwa mbereko. Zvinodii zvimusarudzo idzi?
Ndo kwatiri kuona inini ndakatoitererawo zuro. Ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa. I'm humbled nevana vangu vandakazvara. Manje Mai Kamala Harris havana kana vana, saka chinova ninipisa hapana. Ndakavhunduka ndikati ndo kwazvasvika election. Saka munoona kuti ava mangangi chaiwo chaiwo manje aakuita personal. Ndo patasvika. Saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani.